manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 1 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ine mavhota akawanda inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhota akawanikwa anotipa iyo namba inotaurwa nemitemo ye50%+1.
Zviri kubuda musarudzo dzemusouth Africa zvinoratidza kuti ANC yave kutofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa nerimwe bato sezvo yakundikana kukunda zvine mutsindo.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika.
Nyaya yebhiri rekuvandudza mitemo ine chekuita nemasangano akazvimirira oga yokonzera mutauro munyika. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo kuverengwa kwemavhoti muSouth Africa kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo, zvave kubuda pachena kuti African National Congress ANC yakundikana kuti isvike pazvikamu zvinodarika zvikamu 51 kana kuti 50+1% kuti iumbe hurumende. Pari zvino ANC ine zvikamu 40 kubva muzana kana kuti 40.26%. DA ine zvikamu 21 kana kuti 21.69%. Umkondo wesizwe ine zvikamu 14 kana kuti 14.66%. Ukuo IFF EFF ine zvikamu zvadarika zvitatu kubva muzana kana kuti 3.88%. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Botswana University of Technology kuSouth Africa.
Sarudzo hongu dzakafamba zvakanaka muSouth Africa. Pane vari kuchema chema havo anonepapo kudunhuri reWestern Cape. Ndanzwa kuti mapato mamwe vari kuona sekuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Vari kufunga vatakabiridzira EDA haisi ANC. Asi vamwe vatungamiri vari kuti aivo panogona kunge pakaita havo zvibinga mupinyu pano nepapo. Asi sarudzo dzichitariswa nemasiro akaita Independent Electoral Commission havana zvichemo zvakawanda, vanongoti zvabuda musarudzo ngazvitandirwe zvakadaro.
Ipo pakukwikwidzana kuri kuitika apa, vari kuita sevari kukunda ndevapi, zvakamira sei ipapa?
Tiri kuona bato reANC iro rakatariswa neveruzhinji sarudzo hasati dzapera kuverengwa, asi riri kutambira pa 40%, 41%, 42%.
Zvochireva kuti kudini izvi tichienda kumberi?
Zvazvinoreva ndezvekuti harigoni kuumba hurumende riri roga pa national level. Kana tikutarisa hurumende inofanira kutonga South Africa yese. Saka ndomamirira zvakaita vazini.
Ngatitariseiwo kuti vakatadza kubata iyo 50+1 inotaurwa iyo kuti vakunde, zvinozofamba sei papa?
Zvinozoita ndezvekuti ANC ine mavota akawanda ii inogona kutraga elime batu kana mamapake anotitika sanganisa mavota akawanikwa anotika iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1 vote ubatana wecha mbatanzwa
ivo vemapato anopikisa nemamwe madika ya vakaramba kubatana ne ANC yacho zvinozofamba sei
kana mapato esa anopikisa akatenderana kuti aiwa ANC atisikwira vanogona futi kubatana voumba hurumende yemubatanidzwa asi izvo ndoona sekuti zvinogona kunetsa nekuti vanenge vachizofanira kupinda mubatanidzwa ivava vanogona kuwandi ende panowandwa kudaro tinoziva kuti taura nemapopoto anowa
nyanzvi yezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa kuTswane University of Technology vange vari parunare kuPretoria. Senator Murisi Zwizwai vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vashaya nhasi mangwanani. VaZwizwai vange vari pakati pevamwe vakatanga bato reMovement for Democratic Change uye vakamboita mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa. Vanonzi vainge vaine chirwere chemoyo. Mukuzeya nezverufu urwu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaive mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avo vavakamboshanda navo kwemakore akawanda. Muchati iregerera tichazokupai hurukuro iyoyo neimwe nguva. Toenda kune imwe nyaya. Pane kukakavadzana kukuru kuri kuitika pamusoro pedanho rekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Act, hurumende ichiti zvakanaka kuti mutemo uyu uvandudzwe, asi vemapato anopikisa pamwe nevanotungamira mamwe emasangano anoshanda akazvimirira vachiti kuvandudza mutemo nenzira iri kuda kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza gwara regutsa ruzhinji. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika apo komiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira ira mvumo yekushanda munyika vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kunoregister semaPVO vanga va kuregister as trust. Matrust haana accountability. Ndo pari kutyiwa nevanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana kuti maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndo patiri kutingatizi yesocial funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Maia, sachigaro wemubatanidzwa wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
Tochinangwa chinhu chekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change, vaPromise Mkwananzi, vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANUPF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzviziva kuti vamunangagwa hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri zvema vanga vajaira kugadzira maPVO vondomora mari kunze kwenyika vozva mari idzodzo isusu chingori kwa nijo kana muna ati adu wafura tisho inotika sana nezo ima tumbe kwa inka anuko unyura kamba ya kile application ziri izozo iyo obasika nekisha kutisha aplaya asika arkuika dosa arkuika
zimwe zirikunzi zichinjwe pamashandiro ya masangano waka zumirira ndeze kuti masangano aya achange hawa kuongororo zaka nyanya ne bazi reze kugara zaka naka kwevanu kana pakaita masangano anone kwa sekuti haasi kushanda sezi notarisirwa neurumende bazi irinengirawa nesimbare kwa ripisa kana kumbomisa basa vakuru ya masangano aya mutauriruwe Residents Association Coalition for Electoral Reforms vama Velas Kumalo vauza Studio 7 kuti kana biri re PVO rikapasiswa vagari vanga wachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika. Pane vanopa zvikafu, vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro, vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko.
Zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANUPF ndivo vari pamberi mukutsigira hurongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu, ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiwe uri zvauri pari zvino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochi dzokera kuhurukuro yaitwa na Blessing Zulu we Studio 7 nava Nelson Chamisa pamusoro pekushaya kwava Murisi Swizwai.
Ne urombo zvikuru tinorwadziwa sekuti ndakanga ndiri munhu aitungamirira vazvizvai kubva tichipandira baba vachangirai kubva tichiri kutanga rwendo rweshanduko chitima cheresununguko ichi vakachitanga vatakachitanga takanga tine vamwe vataikokorodza tichisangana navo vazvizvai takasangana navo vari muHarare.
Zvii zvamunovarangarira nazvo ivo mazo ekutanga aya pachiumbwa bato reMDC?
Takatanga kuvaziva vachiita basa rekuti zvinhu zviende mberi. Vachiri kuita ndobvisa here bvisa, pataiti tiri kubvisa mbatya dzezanupf tichifara nedzeshanduko. Vaiita zvinhu zvaifadza vanhu, vakapfeka maherimeti kareko. Saka tine nhoroondo, tinotarisawo zvavakaita zvakanaka kuti nyika inge ichienderera mberi. Vakanga vari MP munozviziva vari muHarare Central, tikatarisawo basa ravakaita vari deputy minister wezvemigodhi, tinodaira vaishanda navamupofu vari minister tenu inclusive government city maminista imomo. Saka vane nhoroondo yavo yavakaita. Zvinozomukawo mukufamba munozviziva kuti hai zvinowanikwa, asi chatinokoshesa rwendo rwatakafamba tichibata pamwe chete hongu. Munoziziva kuti pakurima kwose murima anosangana nezvibinga mupini, pakuvhima kwese hurudza inosangana nematambudziko ainosangana nayo. Hakushaiki masoso kune anovhima, hakushaikiwo unzwa wemupangara kune anenge achinotsvaga mhara. Saka hai tinotarisawo zvavakaita zvakanaka. Tinokurwadziwa zvikuru, tine urombo kumhuri yekwaZizwai, tine urombo kuna amai Zizwai nevana nevose hama neshamwari yarasikirwa nemurume uyu hama yedu shamwari yedu.
Vaimbove mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Peace Hungwe vesangano reThe Peace Hub Zimbabwe, avo vanoshanda vari kumaruwa ekwaRusape vachiita ivo mabasa ekuchengetedza kodzero dzevanasikana nemadzimai. Sangano iri rinoshanda zvakare panyaya yekuedza kukurudzira kuchengetedzwa kwepfungwa. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare hungwe mungatitsana nguruwo kuti sangano renyu pari zvino riri kuita mabasa api
takatarisa nenyaya yeutano hwepfungwa tinoona kuti pane zvakawanda zvinokombidzwa panyaya yeutano hwepfungwa zvakafanira mirishongwa kumadzimai nenyaya yevasikana nyaya yepovhati nyaya yeeducation zvese zvinofidha kuutano hwepfungwa hwemunhu takatarisa pari zvino kuno kuzimbabwe hapana chati chiri kuitika kanangana nyaya yeutano hwepfungwa saka zvazvakanaka kuti hurumende yes our government has done justice as far as public health is concerned kuita awareness yemalaria covid-19 takaona hurumende yakamira chaizvo ichiita nemamapazi kati panyaya yeutano hwepfungwa is an area isiri kunyatsokuriswa budget yakakwana kana kuti effort yakakwana kana kuti attention yakakwana saka vanhu vari kushushikana nenyaya yeutano hwepfungwa zvichikonzera nezvinhu zvakasiyana siyana
zvii zvamungati imi zviri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yekushayikwa kweutano hwepfungwa
tikatarisa pamapillars emental health hatinoti mabronzo mafoundation nekuti zvese maactivities ese atinoita in regard to mental health anofanira nge achiitwa zvinhuzvakakwana tine slik kuvata chaiko vanhu havasiwana kuvata kwakakwana tikatarisa nyika rate of crime vanhu vari kubikwa nekuda kwenyaya dzecrime saka unongovata wakasvinura saka already people are not safe tikatarisa futi izvi zvinokonzibira mental health vanhu vanofanira kufira kuti vi pari safe pakachengetedzeka saka people are no longer feel safe munhaya yekuti kubirwa kwawandisa tikatarisa futi rimwe pila nepila renutrition kudya chaiko kwakakwana nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi zvinga zvatambirisa zvazvo pakiniki that's the situation on the ground kuti vanhu marudzo anotambira pamwe hazvisi kuenderana nemaschool fees necost of living vanhu vazhinji vari kurarama below the poverty bottom line saka kudya chaiko chacho kwakakwana hakusi kuwaniswa zvinhu zvakati tingati breakfast chai chai yakakwana avanhu havasi kuriwana lanchi iri kuroka malunch pak nevana vekuchikoro havasi kuzviwana maschool fees evana zvainotiu
tinoona kuti pane dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka kuri kunziwo zvakare kuri kukonzera kurasika kwepfungwa mune vamwe vanhu munoona sei izvi
izvozvo chaizvo asi tikatarisa nyaya yekutora zvinodhaka iyi inoda kuti tinyatso kudzikisa nayo toona kuti what is the causal effect tichiri kumbokonzera kuti vanhu vaite resort into drug and alcohol abuse theunderlying issues titled unresolved issues from the past kana kuti makuriro akaita maabuses and maybe rejection or neglect yakasangana nemuhudiki chipindi pamwe kutoti munhu akapedza chikoro apedza degree pasawe unorwana kuti hakuna so those are some of the issues which are affecting especially the young people who are now resorting to alcohol and drug abuse saka zvechokwadi nyaya iyoyo iri kutikanganisa zvechidiki
zvii zvingaitwa kuti tione dambudziko iri richigadzirika
hurumende dovanyanya kuita effort kunyaya yemental health budget yawandira kunyaya yemental health noti tikagadzirisa zvimwe zvinoti we cannot solve crime kana tisatitanyanisa kubata zviri kunyanya kukonzera saka number one hurumende ngaite effort ngaite more attention more budget kumental health department zvekarezve totarisa kuti hurumende ngaione kuti maschool fees ari kuenderana here nemari dziri kutambirwa nevanhu vose takatarisa nyaya yekumhirishongwa kuvasikana nemadzimai kuti tipedze dambudziko iri tinoona kuti kuvana ngavaende kuchikoro kuti vasaramba vari vulnerable madzimai ngava empowered educationally ngava empowered economically saka kana mwana atadza kuenda kuchikoro musikana nekuti mubereki achawa fees mwana ari kudzimba kuchikoro kuti mubereki hana fees mwana iyeye atiwa vulnerable mwana iyeye ava kuti abuse mwana iyeye akutopedzisa kuchora zvinodhaka saka panyaya yemaschool fees hakungapanezve kuongororwa
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuona ipapo
vanogona kutibata parunhare 0778 706 18 kana pafacebook page yedu inonzi the peace of zimbabwe kana payoutube channel
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda kuna Marvelous iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu tichichipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7
zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tine hurukuro namuzvare Tendai Lynette Mudewe vesangano reAfrican Band Spirituality Advocates kana kuti ABSA tichikurukura pamusoro pechirongwa chavainacho chekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro muAfrica kana kuti African Culture Month tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare Mudewe
vanhu itabasa makabiko yaJonga makabiko mhuri yese
aiwa kuno tiri vapenyu nhasi tati tikurukure nezvechirongwa chatiri kuona chamuri kumhanya nacho chekucherechedza mwedzi wamuri kuti weAfrica kana kuti Commemoration of African Month mungatitaurira pamusoro pechirongwa ichi
tine zvirongwa zvakawanda zvatichange tichiita maererano neAfrican Identity and African Culture ndebasa ratinoita tichishanda nevana vechikoro tichishanda nevadzidzisi uye kuita maconversations ecommunity tichikurukura nezvenyaya dzechivanhu chedu sechaliti yedu tsika nemagariro edu mazuva apfuura takaita chirongwa nevadzidzisi
zvii chaizvo zvamaidzidzisana pachirongwa ichi
nyaya dzeAfrican Identity and Culture in Education for National Development towards the attainment of Vision 2030 apa takaita chirongwa ichi nevadzidzisi nekuti ndivo vari kufanirwa vachidzidzisa vana vedu nyaya dzeAfrican Identity and Culture muzvikoro mavanogara nevana vedu nguva dzose nyaya yeAfrican Identity, Culture and Heritage inyaya iri integral iri pakati pezvidzidzo zvedu kuti mwana anofanira kudzidziswa achiziva kuti ndiani uye akabva kupi akaziva izvozvo netsika nemagariro anoita mwana akakwana mwana ari kunyatsoziva kuti akabva kupi uye ari kuenda kupi saka nyaya idzi dzinofanira kudzidziswa kune vana vedu mukuru wenyika President Emmerson Mnangagwa vakataura kuti vana ngavadzidze chivanhu chavo
hurumende ine zvairi kuitawo here pamusoro pekudzidzisa kana kudzidziswa kwetsika nemagariro
tine education 5.0 yakauya curriculum yechimanjimanji this curriculum iri heritage day yakaunza subject inonzi visual performing arts VPA subject inotongera kubva kuECD kusvika kuA-level heritage study irikongera futi kuECD kusvikira kuA-level saka zvidzidzo izvozvo zviperipo zvekuti vana vedu vange vachidzidziswa African identity uye vazive Zimbabwe
tichitarisa iwo mwedzi wamuri kucherechedza mwedzi wedu wechirungu here kana kuti mwedzi wechivanhu kunzi unenge uchizogara kubva musi wakati kusvika musi wakati
aiwa pakashandiswa mwedzi wechirungu calendar month yekuti hurumende yakati mwedzi wamei kubva 1 May kusvika 31 May inonga ichinzi iyo culture month waita mwedzi wakuudzirwa kuti vana vezimbabwe vaite maitizi yakasiyana-siyana voita zvirongwa zvakasiyana-siyana nemitambo yakasiyana-siyana kucherechedza African culture yedu sevana vemuzimbabwe asi isu seAfrican Identity Advocates kana kuti African Band Spirituality Advocates ABSA nyaya yeculture nyaya yeafricanness yedu nyaya yeAfrican Identity chinhu chatinoita zuva nezuva nekuti identity chinhu chisingagoni kukumurika chinhu chiri matiri saka tinoramba tichiita zvirongwa izvozvo zvinechekuita neidentity neculture takawandira muzvikoro
saka zviri kutambirwa sei
takatanga nevadzidzisi vemutare district kuprimary nekusekendari vakauya vashoma vamwe havana kuwanawo sapoti yakakwana kubva kuvakuru vechikoro kuti vauye kumutambo vati kutsika asi kune vakauya vacho vadzidzisi vakauya vevpa vemusic neheritage neculture aiwa vairatidza kuti vakanakidza nechikamiti zvakanyanyisa vakachitambira nemaoko maviri vakatoreva kuti aiwa manga mumburi kupi zvidzidzo izvi tinozvida saka ivowo ndovakaita mapioneer edu ivavo mapioneer vatakashanda navo avakukwanisa kuendawo vachibatsirana nevamwe vavo vavanenge vasina kuuya
aiwa ndatenda zvikuru muzvare mudehwe muva nezuva rakanaka
aiwa maita basa vajunga
manga makateerera kuna muzvare Lenet Tendai Mudehwe vesangano reAfrican Band Spirituality kana kuti ABSA vari parunhare kwamutare muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
notenda kuna Jonga toenderera kumberi tichikupai mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica
ku kupfuura nyika dzose pasi pano America ndiyo nyika inopa rubetsero rwekubudirira nepanodiwa rubetsero rwechimbi chimbi basa zhinji rinoitwa ne United States Agency for International Development kana kuti USAID rinova bazi rakazvimirira rinoshanda nebazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika re United States Department of State zvese zvinopiwa ne USAID kusanganisira zvekushandisa masaki embupunga kana maboxi emishonga anenge akanyorwa kuti zviri kubva kuvanhu veAmerica kana kuti from the American people kubetsera kweAmerica uku kunobva mukuda kubetsera vanotambura kubetsera nyika inoda kukunda dama yakatarisana nayo uye inoda kutora nhano iri nani mukubetsera uku America inenge ichivimba kuti iri kuzarura maziso ekubudirira mukuumba kusununguka kwenyika dzose nokubetsera kuti dzigare dzakasununguka asi izvi zvinoda mari yakawanda munachivavhu gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakamira mberi kwekomiti yeparamende yeAmerica inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yeUnited States Senate Appropriations Committee vachitsanangura kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashandisa sei mari yavakakumbira hurumende inoita mabhiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti $58.8 billion yekuti ipiwe bazi reState Department gore rinouya vaAntony Blinken vanoti kuti tikunde zvinonetsa panguva dzino bazi reState Department rinofanirwa kuva nemari yakakwana vachiti America inofanirwa kudzivirira matambudziko paanotanga kwete kumira kusvika akomba apo anenge ava kukosha kurwisana nawo vaBlinken vanoti mumari iyi mune mari yekubetsera mukurwisa matambudziko epasi pose anobata mamiriro evanhu vemuAmerica nevanhu pasi pose zvikuru kurwisana nezvinodhaka vachiti mari iyi ichashandiswawo pavanhu vanotama kubva munyika dzavo kuwanisa chikafu chakakwana munyika zhinji pasi pano zveutano mamiriro ekunze uye simba remagetsi vaBlinken vanoti chinodiwa zvikuru kutungamira kweAmerica nekushanda nemadzisawira ayo vachiti utungamiri hweAmerica hunodiwa pakugadzirisa dambudziko rokusagara zvakanaka kwevanhu pasi pose kusanganisa kuSudan neHaiti uko mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vakasiya misha yavo vazhinji vakaurayiwa uye kurwisana nematambudziko asingagoni kurwiswa nenyika imwe chete kusanganisa kuwanikwa kwechikafu chakakwana kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze huori nezvinodhaka vaBlinken vanoti America yakagadzirira zvakakomba mukuvaka zvinodiwa pamwe nekuumba husawira nevamwe kusanganisa kuEurope kuAsia nekumwe vaBlinken vanoti zvakawanikwa neAmerica izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa
tinotenda tanonoka topendera tichitarisa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kuonzikopa nzvimbo dzakawanda dzinoitirwa mitambo kana kuti theatre kuti dzive matongo kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvadzisina kuvakirwa tinzwe zvizhinji kuna Pasimo Ndovu
vanoona nezvekuburitswa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club iyo inotungamira zvirongwa paCharles Austin Theatre vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti
we let out our place to churches or some people let out my events so that at least we can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho
mushandi mukuru paCultured Theatre kwaMutare vaHenry Tsopotsa vanoti vachiri kuita hazvo zvemitambo asi nekuda kwekuti hazvisi kunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha Africa vaIgi Matope vanoti
ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzeresawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira
asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neIntwasa Arts Festival kuBulawayo Reston Vaya anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji Vachitaura ne Studio 7, nengo ye Bodi re National Arts Council of Zimbabwe inoona nezvekufambiswa kwezvirongwa vamakasikora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo.
Chishuwo chedu ndechekuti tinge tine Art Development Fund ndo yekuti izvo kana mavenue aya achida kubatsirwa akwanise kuapply achibatsirika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo Muzvare Kesti Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda. Kunyange paine mute munyika panyaya dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka, Lenmo Jonasi wekuchimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwe pamusoro soro eAmerica's Got Talent apo akapiwa tiketi repamusoro soro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Na iyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.